Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 16 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zvinotambidza ofisi yemutungamiri wehurumende yeBritain gwaro renyunyuto pamusoro pesarudzo muZimbabwe idzo dzazvinoti hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi imwe nhengo yezano PF muBritain inoti havaone Britain ine chainoita panyaya iyi sezvo ichiziva kuti zano PF yakakunda zvakachena musarudzo. Chirongwa chemapurisa chekubvisa mumigwagwa mabhazi nedzimotokari zvisina kukodzera kunge zviri pamugwagwa muHarare chotambirwa zvakasiyana siyana. Tichakupai zvabuda mitambo yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain nezuro chishanu zvakaenda kumahofisi yemutungamiri weBritain vaRishi Sunak zvichinovatambidza gwaro razvo rine nyunyuto ye kwazvinoti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo muZimbabwe uye kuburitsa kubiridzirwa kwazvinoti kwakaitwa sarudzo. Vana veZimbabwe ava vanoti vari kuda kuona kuti Britain ingabatsira sei panyaya iyoyo vachitarisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. Zvimwe zvezvinhu zviri mugwaro iri inyaya dzekuramba vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushungurudzwa nehurumende kunyange hazvo sarudzo idzi dzakadarika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevano vakanosvitsa gwaro kumuzinda wehurumende yeBritain vapanyika Karimanzira vesangano reRestoration of Human Rights avanoti urongwa uhu vakaitwa nevana veZimbabwe vanobva kumapatwa nemasangano akasiyana siyana asi vakabatana.
Isusu tiri kuda kuti hurumende yeBritain nedzimwe hurumende dzepasi rese dzisatambira kuti vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe akasarudzwa pasarudzo yapfuura. Tiri kuda kuti zvakabuda musarudzo iyoyo zvisaonekwa zvisatorwa sekunge ichokwadi. Toda kuti paite kana zvichigona imwe sarudzo itsva inenge ichifambiswa zvakanaka kuti zvido zvevanhu zvibude sezvazviri.
Munotarisira kuwana mhinduro riini kubva kwamakasiya magwaroko?
Hatina kuudzwa kuti mhinduro tichaiwana riini, asi kana taakutarisa zvaimboitika munguva yapfuura kana vanhu maisa magwaro kuhofisi yaprime minister, kazhinji vanowanzopindura pasina kupfuura mwedzi kubva musi wamaisa petition. Saka tiri kutarisira kuti mhinduro tinogona kuiwanawo ndingati pakati paOctobe zvichienda mberi.
Munoona here hurumende yeBritain nemasimba zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitwa zviri mugwaro iri? Tichiona kuti zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitika zviri kuZimbabwe asi muri kuratidzira muri kuBritain.
Hurumende yeBritain iri yega inogona kuonekwa sokunge isina simba kuti ipindire muzvinhu zviri kuitika muZimbabwe, asi kana tikatarisa kuti hurumende yeBritain inodyidzana zvikuru neZimbabwe uye tingati mune chirungu tingati is part of the international community, vanogona kubatana nevamwe nedzimwe nyika pasi rese vachitaridza kuti havana kufara ne mamiriro akaitika kuZimbabwe sarudzo mafambisirwo akaitwa sarudzo kuZimbabwe. Tikazotarisa vabatana nevamwe kudaro kana vanhu vese vakabatana vakawanda zvinogona kukonzera kuti hurumende yeZimbabwe iteerere.
Avanga vari vapanyika Karimanzira vesangano reRestoration of Human Rights vari parunhare neStudio 7 vari kuBritain. Asi nengo ezano PF wachongorora zvematongerwo enyika Dr. Masimba Mavhaza vanoti danho revana veZimbabwe vari kuBritain ava harina zvarinoshandura muZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti vanhu vatakaona vachiita muramba mhuru vakananga kumaparamende nekumba kwemutungamiriri weBritain havanga vasiri vana veZimbabwe chete, vaisanganisirana vana vaZimbabwe vairi vatatu nedzimwe nhubu dzinoshandisa vana veZimbabwe. Saka haisi Zimbabwe yakaita saizvozvo, dzaingova nhubu hadzo shoma shoma vangojaira kupiwa mari vakaungana ungana pano voita noiziya opiwa mari vari kutaimira mari dzemadonors. Hazvina zvazvinoshanda kumusha, kwaingova chinyoreso chavakangoitawo kungonyorawo kwavanoita, vanogara vachigaro ziva kuti pese pavanokundwa vanonyora mapetisheni akawanda. Hazvibatsire, vaifanira kutonyora petisheni yekuti Britain bvisai masanctions.
Munoona here Britain ichitambira kurudziro iyi ichitorawo matanho?
Chokwadi chiripo ndechekutaiwa nyika yeBritain yaneta nevanava nhubu idzi, vanoda kubaya dura nekuda kwengonono, vanogara vachingoimba vari pamuzinda weZimbabwe, vachingoimba vari kuparamende yeBritain vachitungamirwa naChief Ndiweni kana vaimbova Chief Ndiweni. Vatoneta chatova chiseko, vanenge vachitosekwa kuti vana vaya vatanga uya muzoona, asi hakuna zvazvinobatsira gore rino, hakuna zvazvinoita. Nyika yeZimbabwe iri kuendera mberi nekutongwa. Izvozvi tiri kuno kuAmerica, mutungamiri wenyika ari kuuya kuzopinda dare revatungamiriri venyika dzemubanganidzwa yenyika dzese dzepasi pano. Zvoratidza kuti vakabvumiwa nyika dzese dzavatambira semutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Vanga vari nhengo yezano PF vachiongorora zvematengerwo enyika Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuNew York muno muAmerica neStudio 7. Vanoshandisa mabhazi nemakombi anotakura veruzhinji munyika vari kutambira zvakasiyana siyana chirongwa chakaparurwa nemapurisa muHarare cheTame the Traffic Jungle, icho chakanangana nekubvisa mumigwagwa dzimotokari dzisina magwaro akakwana pamwe nedzisingakodzeri kuva mumigwagwa. Taboka Ncube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kusateverwa kwemitemo yemumigwagwa nevedzimotokari nevemabhazi kunonzi kuri kukonzeresa njodzi dzemumigwagwa dzakawanda, sezvo dzimwe dzimotokari idzi dzisina kukodzera kuva mumigwagwa, ukuwo dzimwe dzacho dzisina mvumo yekutakura veruzhinji. Achinyora padandemutande rawo reX, mapurisa anoti kusvika mukupera kwezuva nezuro ainge asunga vatyairi vanodarika zviuru zvinomwe munyika yose, uye motokari dzinodarika zviuru zvitatu nemazana matatu dzainge dzatorwa nemapurisa sezvo dzaisakodzera kuva mumigwagwa. Mukuru wesangano rinomirira vanhu vanofamba nemabhazi nemakombi rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadza Goliath, vanoti chirongwa ichi chichaita kuti vanoshandisa migwagwa vatevere mitemo.
Operation yakanaka zvikuru, chero zvazvo vanhu vari kuvhiringidzwa mafambiro avanoita nemabita vanhu. Nyaya iripo ndekuti kusarongeka kwakanyanya muguta reHarare.
Mukuru wesangano remakombi reZimbabwe Public Transporters Association, ZIPTA vaEmerson Nidza, vanoti chirongwa ichi chakanaka asi havatenderani nemaitiro acho.
Sistema operators tikuona kuti vanga vachida kuti mota dzine nemapepa, asi vazotinga manje vanosvika vachiona nedzine mapepa nedzina mapepa nekupwanya mota dzevanhu. Ipapo ndopatinoona kuti zvakanganirika, vachiona anovamonita kuti vatapasa nemazvo here.
Mumwe wevagari vekuzvitungidza vaAlex Alec vanoti vafambi vakawanda vari kumirira zvekufambisa kwenguva yakareba zvikuru munguva dzemangwanani nenguva dzemanheru.
Pakudzikiswa tichipinda mudhorobha reHarare, sesu tinobva ku kuta rechitungisa tunodzikisirwa kunze tisati tambopinda mudhorobha kumabasa edu mitengo yedu yatikwirei kana tichi kazhinji kacho tichibva kuchitungisa tinotarisira kana kuenda kuchitungisa tosarisa kubvisa madhora dhora rimwe chete rekuamerica asi apa nokuda kwekuti transport yashoma vakomana ava dzimwe nguva vanotibhadharisa madhora maviri
Mutauriri wesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaJavlan Chikomwe vanoti vanhu vanoshanda vakazvimirira havasi kuwana mukana wekutengesa sezvo vachinonoka kusvika kwavanoshandira vachikasika zvakare kubva pamabasa kuitira kuti vawane zvekufambisa
zvakuita kuti vanhu vasagone kunge vachifamba nenguva dzavanenge vachida kuti kutanga kwedipending day nekuti tichiona vanotengesa ava vanhu vanotanga as early as 3 AM vamwe vachienda kuna nambare musika kuti vanohodha tove dambudziko rakanyanyisa uyewo kuti havachakwanisi kuti vanga vachigona kupedza nguva dzimwe dziri past a certain time nekuti vanenge votyirawo kuti vanozofamba sei saka operation mapurisa vangataura havo kunaka kwayo asi iri kumbunyikidzawo vanoita basa rekutengesa
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati vari kushanda pamwe chete nemasangano akasiyana siyana vaine chinangwa chekupedza dambudziko remumigwagwa iri
basa rechipurisa rinofambirana nezvimwe dzasaintona paoperation iyoyo hatisi kuita tega takabata vemakanzuru takabata vevid takabata vetrasit council ministry of transport infrastructure development kuti bonoti kune vanhu vanga vachinyepa vachiti hakuna manumber plate manumber plate ariko takaudza neacv arasvikanzi aripo mutemo unotaura kuti motokari ichipinda pabo yave neregistration zvese takagara pasi nezimu ravanga varipo pamiting yatakaita saka tikuadopta yatinoti holistic approach
chirongwa ichi chakatanga nemusi wechipiri mugore ra2022 mapurisa akaita zvakare chirongwa chakapuwa zita rekuti respect other road users asi vamwe vanoti zvirongwa izvi hazvina zvikuru zvazvinobuditsa sezvo dzimotikari dzisina magwaro akakwana nedzisina kukodzera kuve pamugwagwa dzichizongodzoka zvakare pazvinopera ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Taboka Ncube
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Muchuchisi mukuru wehurumende muLibya anoti avhura ongororo yekuferefeta kutsemuka kwemadhamu maviri zvakakonzera mafasha mumuguta reDena riri kumahombekombe kwenyika iyi. Zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi zvanga zvichiri kutsvaga mitumbi nhasi muDena. Yave kuda kusvika svondo kubva zvaurayiwa vanhu vanodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000 nemafashama akakonzerwa nedutu Daniel rakabva mugungwa reMediterranean. Zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri anopa chirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi ari kugara iye South Africa ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti My Faith. My Faith vachange vachikurukura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo munyika yeSouth Africa uye shuwiro yavo mune remangwana. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu My Faith. Mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa pari zvino.
Matambudziko atiri kusangana nawo tete akati wandei. Ndofunga dambudziko rekutotanga ndire kuva munyika isiri yako. Ndo dambudziko rekutotanga iro. Nekuti unenge wakasiya wana kumusha wocross a border kuenda munyika isiri yako. Kunotsvaka zvekuti ugone kuraramisa wana ivavo. Then mabasa iko zvinezvi tete ari kunetsa kuwana. Hakusisina mabasa chaiwo chaiwo ekuti kune mabasa akagadzikana ekuti munhu anonya kuwana basa rekunyatsoshanda. Zvakaoma kumadzimai mazhinji, kuwanwa zhinji, zvizvarwa zvizhinji zvemuZimbabwe zvirimo muSouth Africa. Hapana chinhauma tete sekuti unenge uchigara munyika isiri yako. Zvimwe hausi kushanda, uri kurarama nekuita mapidhobhu, kuwachira wanhu, kutsvairira wanhu mudzimba. Ende matinoshanda hatibatiwe zvakafanana, hatibatiwe zvakanaka, vasi vose vanokubata zvakanaka, vanokuonawo semunhu. Saka nderimwe dambudziko ratirikusangana naro muno muSouth Africa.
Tombotarisa nyaya yemapepa ekugara imomo muSouth Africa. Imi semadzimai nevamwewo varimo muri kutarisana nematambudziko api?
Mawork permit haasi kubuda. Nevacho vari mumabasa vatiri kuti vari kushanda mumakamba maofisi. Mawork permit haasi kubuda. Ndo imwe dambudziko rekuti iwewe uri kushanda unofanira kunge uine permit. Notaridza kuti unokodzera kunge uri munyika yeSouth Africa. Saka kana usina permit pavasangana nemapurisa pega pega uchimhanya kugara uchitiza. Saka izvezvizvi pane vanhu vakabva kusungwa more than 900 maZimbabwe akatosungwa akavharirwa nenyaya yekushayirwa mapepa. Saka nderimwe rerimwe dambudziko rokuti dai zvinhu zvanga zvakanaka kusha kwedu taiti tinoenda kusha kunogara. Tonoshandirawo tiri munyika yedu. Zvino Ijipita hakudzokereki futi.
Imi shuwiro yenyu yanga iri yekuti chii? Semudzimai ari imomo muSouth Africa muchibva kuZimbabwe pataona kuZimbabwe kuchiitwa sarudzo nezvakazobuda.
Isu shuwiro yedu yanga iri yekutiwo zvinhu dai zvava zvachinja munyika medu. Zvinhu zvikachinja ukakwanisawo kuone leadership ine mwoyo wevanhu inoziva kuti isusu tiri leadership iri kutungamirira wanhu kwete makuwa. Tiri leadership iri kufanira kuchengetedza kodzero dzevanhu. Nekuti hapana chinhu chakaoma sekuti tiri kudzvanyirirwa zvakanyanyisa. Munyika medu hatina kodzero dzedu isusu. Hamuna kodzero dzakakwana tete dzekuti tingati nyika yedu wazhinji tinewo kodzero dzedu, tine marights edu, tine right yekutaurawo zvatinoda nezvatisingadi, kutaura zvamunoda nezvamusingadi imhosva. Ndo saka tiri kuti ndo rimwe dambudziko ratiri kusangana naro semadzimai.
Semaonero enyu pangagadziriki sei nemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino zvamungada kuona ini semadzimai?
Ini hangu kuona kwangu ini kugadzirika kwezvinhu ka I think kukatangidzwa maelections. Maelections achinge atangidziwa vanhu toita reelecti mutungamiri watinoda tiosarudza president of our own choice. Because dambudziko ririko nderekuti tiri kungotonga sarudzo dzedu hadzisi kuzadzikiswa. Nechikonzero chekuti zvinhu zvacho zviri kuitika zvose hazvisi kuitika pajekerere. Zviri kuitwa nekuda kwekuti ane masimba ndiani. Saka isusu tiri kudawo zvinhu zvinoitwa pajekerere zvatinogutsikanawo nazvo tichiona kuti izvi zvinhu izvi tiri kugutsikana nazvo.
Dai vari kutonga pari zvino vakateerera maivati chii?
Vari kutonga hangu zvandongokwanisa kuvaudzawo ndezvekuti wakuru wedu matiomesera. Hondo yamunogara muchitiudza kuti makarwa hondo. Makarwa hondo kuti nyika isununguke. Rusununguko rwacho rwuri kupi? Nekuti isu hatisati taruona kubva zvatazvarwa kusvika nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Msanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chatinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu. Nhasi tichitarisa kupambwa nekushungurudzwa kwevemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa, uko kunonzi kuri kuenderera mberi munyika kunyange hazvo sarudzo dzakapera. Nhasi tabata mukuru werimwe sangano rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, Zimbabwe Election Advocates Trust, Ignatius Sadziwa, avanoti vakapambwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori svondo rapera panze peimwe hotera muHarare mushure mekuita musangano nenhengo dzechikwata cheEuropean Union chaiongorora sarudzo munyika.
Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri paHoliday Inn muHarare ndichiita meeting neveEuropean Union Observer Mission, vamwe vakuru vandanga ndichisangana navo ipapo. Saka meeting iyi yakazopera nguva dzapera manheru, nguva dzekuma7 manheru. Ndakati ndichingobuda paHoliday Inn pandandaita meeting, ndo pandikavingwa neimwe motikari yanga iri chena yerudzi rweWild Trek, maFord Ranger aya. Vakabva vandidaidza kuti Sadziwa, Sadziwa, vari kumhiri kwevapaka vapi? Ndobva ndatofunga kuti vanhu vanondiziva. Vanzisvika pano sezvo anga manheru ndakabvunza ndikati, ko ndimi vanani? Vakanzi uchatizive here, svika pinda mumotikari. Zvakabva zvandinetsawo ini ndichibva ndatoratidza kusawirirana nazvo nokuti vanhu vandanga ndisingazivi. Ndakuda kuramba ndichienda. Vakabva mumwe wacho abuda mumotikari muya nepfuti. Pfuti yakaita diki pistol kwakuti pinda mumotikari tenda. Semunhu akanga abata pfuti ini handina kuzokwanisa kuita nharo. Ndakabva ndangotererawo ndichipinda mota muya. Vakabva vasimudza motikari vakananga neroad yekuairport kunzvimbo inonzi kuAllington. Ndoko vakasvika vakapaka ikoko.
Vapaka motokari kwamuri kutaura ikoko, pane zvavakakubvunza here kana zvavakakuitai?
Varume vavai vatatu vakatanga vondibvunza zvandinoita muupenyu, chibva ndavatsanangurira kuti inini ndinoita zvekodzero dzevanhu. Ndakarerekera kuti resarudzo remaelections. Ndipo vakandibvunza vachiti, unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa? Nekuti ndinokunzwa sereke uchitaura panhepfenyuro yeVoice of America Studio 7 uchitaura kuti maelections haasi kufamba zvakanaka, maelections akabirirwa. Wakamboverenga maelection here? Ndikati ini handina kuverenga maelection. Handizivi hangu zvekuverengwa kwemaelections. Saka unoziva sei kana usiri munhu anoverenga maelection nekuziva kuti unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa?
Imwe nyaya yavakanga vachitaura futi, vakanga vachitaura kuti munowanepi mari, chinangwa chenyu ndechei kana muchiwana mari? Tikati isusu chinangwa chedu ndechekuita maelection chete, hatina zvimwe zvinangwa zvinenge zvakashata sezvamuri kutaura, zvinangwa zvekukwadza nyika. Nekuti vaitaura vachiti iwo muri kukanganisa chimiro chenyika, ukama hwenyika nedzimwe nyika muchinyepa muchishandiswa nemaamericans. Ende vakanga vachitoziva meeting yandanga ndaita.
Vane kukushungurudzai kwavakaita here kunze kwokunge kubvunzurudzai?
Vakandirarisa nedumbu, ndobva vatanga kundiponda musana negumbo rekuruboshwe netsvimbo iya. Imwe yacho tsvimbo yakazondirova musoro, vato ndobva arandusira akati, aiwa nhasi hatisi kuda kumuisa pakaoma, todango kunonzi kuyapudzira, kuya kunoitwa kuvana vadiki kuya. Vanzi imusha mutoda kumuyapudzira. Ndopa vakabva vatora foni yangu vavandisecha ndandine mari inokwanisa kuita $74. Ndobva ati waita lucky, ndaona mari yemadrinks.
Saka sei mazofunga kuti munge muchitaura zvakare nyaya iyi muri pastudio 7?
Tanyaya kuzondishungurudza ndechekuti tingagare sei mukushungurudzwa kwakadai takanyarara. Saka ndati ndibude pachena nditaure nyaya yangu.
Makamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Kumapurisa handina kukwanisa kuenda nekuti ndakazotanga ndabatawo magweta angu. Ndo vakachiti nyaya inonesa kuti urungoonawo mamiriro akaita zvinhu, kuti ukaripota nyaya kumapurisa iyi unogona kutozosungwa futi nevelaw and order vacho, nekuti nyaya inobva yapinduka ichinzi munga muchiita meeting nevanhu vekunze vachishandisa mutemo yavatinoti Patriotic Act. Saka ini handina kukwanisa kuzoripota nyaya yekumapurisa.
Ko vamakanga maita musangano navo veEuropean Union ava makavadzivisa here nezvechiitiko ichi?
Pandakanga ndaita musangano navo veEuropean Union ndakavataurira zvandakanga ndasangana nazvo, asi ivo vakandikurudzira kuti wadiwa mhangara. Asi inini ndakanovaudzawo zvakare zvandakanga ndaadvisewa nemalawyers angu kuti kumhangara nemamiriro akaita nyika yedu iyi unoutotenherwa futi mukati. Saka zvaigona kutondipinza muna taisireva futi. Saka inini ndakangozoita zvekurapiwa zvangu ndobva ndazvigarira.
Saka hamusi kutyira upenyu hwenyu here, uye chiitiko ichi chinokusiyai papi mubasa renyu?
Chitiko chakadai chino shunguruza. Zvikuru takatarisana nenyaya yekodzero dzevanhu. Kuti isusu tinoshanda tichitarisa kurwira kodzero dzevanhu takatarisa nyaya dzesarudzo. Kana taakutongeta isusu tava kushungurudzwa tichimbunyikidzwa tichipambiwa zvakadai. Zvinobva zvatotaridza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Hurumende haisi kuda vanhu vanoitiswa sva regai kuita zvamunoita izvi varongoda kuita madiro ajojina. Inyaya inoshungurudza zvikuru kwazvo tinenge tichitarisira isusu kuti munyika munge mune rule of law.
Manzwa kubva kumukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vari parunare muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nevana veZimbabwe cheupenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Ngezi Platinum Stars nhasi masikati yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Green Fuel yekuchisumbanje. Michael Kariati anotitaurira kuti mitambo yanhasi yapera sei.
Chekwata chekumaruwa emhondoro ngezi ichi chave nemapoints matatu pamusoro peManica Diamonds mushure mekurova kwachaita Green Fuel 3-0 muBaobab Stadium masikati anhasi. Ngezi yapinda mapoints makumi mana nemashanu. Manika Diamonds ine mapoints makumi mana nemaviri mushure mekurovawo ZPC Kariba 2-0 nhasi masikati zvekare. Murairidzi wengezi Tekshua Chiragwi anoti vari kuramba vachiita nepese pavanogona kuti vatore mukombe mukuru uyu.
Tichiramba tichishinga sengezi Platinum Stars patida kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muchikwata cheManica Diamonds vaSugar Chagonda vanoti vada kutenda vatsigiri vavo nekutorawo mukombe weleague uyu.
Tichida kumboitira vatsigiri vedu zvinhu zvavanotarisira. Gore negore takachitamba zvakanaka kubva gore ratapinda na2018 asi tinoona sekuti hatisati tambonyatso vaitira chinhu chikuru.
Highlanders yadzika kusvika pachinhano chechitatu point imwe chete pasi peManica Diamonds asi mapoints mana pasi peNgezi Platinum Stars. Asi Highlanders ine mutambo mangwana muBaba Field Stadium umo iri kusangana neYadha. Yadha iri panguva yakaoma apo iri pachinhano chegumi neshanu icho panguva ino chinovaendesa munhabvu yepasi pasi yeDivision 1 kana zvikaramba zvakadai. Asi mutambo wachamisa veruzhinji mabudiro awaita ndeuyo wanga uri muBaba Field Stadium umo Blower Chiefs yarova Dynamos 2-1. Hapana angatarisira kuti dimbare inorohwa asi mumitambo kunyanya yenhabvu munobuda zvese zvese. Capes United iyo iri kutamba mangwana neChicken Inn pamwe chete neDynamos neHighlanders dziri kutsvedza zvishoma nezvishoma kubva muhondo yekutora mukombe wakakosha uyu. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaSpencer Chilumba vanoti zvikwata zvine mukurumbira izvi hazvisi kutora mukombe uyu mwaka uno zvekare.
Matimu avo mazi kumbomatarisira kuti vanga hwinenene bhozi havabhadhari. Bhozi ana FC Platinum nana Chicken Inn matimu anobhadhara saka ndovati kutiitira sezvatanohwina lei. Pane plaza ane vafanhu vechidiki vari kumhanya izvino izvi.
Mangwana kune mutambo mukuru wezvikwata zviri kurwira raramo yazvo muPSL apo Simba Bhora ine Chesham muBaobab Stadium. Zvikwata zviri izvi zviri panzvimbo yekubuda muCastle Lager Premier Soccer League. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 2 Black Rhinos 1 Cranbourne 0 Wange 1. Mune mumwe mutambo mangwana Triangle iri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu. Svondo rinouya hakuna mitambo yeleague asi kunenge kune makundano eChibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kari.
Tinotenda Kariate anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Praxidus Jeremiah.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo lwezindaba ngolimi lwesiNdebele. Olamukela ngenjabulo enkulu noPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonana ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonana ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe langokuqelebezelwa ezokuthi kwenzakale kulolu khetho. AbeZimbabwe laba bathi badinga ukuthi bathole ukuthi eBrithani yona inganceda njani kulolu daba. Sibe lethuba lokuxoxa loMnumzana Panyika Karimanzira, omunye wabaqoqwe uhlelo lokuhambisa lesi sicelo sepetition kuhulumende weBrithani.
Izolo ngolwesihlanu mhla ka 15 September 2023 thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahofisini kahulumende weBrithani e 10 Downing Street eLondon. Sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokuhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo. Sibe simchasisela ngokuthi yini engahambanga kuhle, kubalisela i-delimination yama constituency, i-voters roll ibingamanga kuhle, njalo ama ayinikwanga abantu ngesikhathi, ama ballot papers aprintwa okungekho emthethweni, amanye ama police stations avulwanga ngesikhathi, wabotshwa abantu labanye abantu ababe bengabantu ababe befuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani, njalo labanye abantu ababe botshwa lakathesi lokho bebotshwa ngendaba yesihambelana ngokhetho lolo.
Lifuna enzeni uhulumende weBrithani sibisibili?
Thina sifuna uhulumende weBrithani lamanye amazwe bangananzi imphumela yokhetho eZimbabwe, bangananzi njalo ukuthi uMnangagwa nguye umkhokheli weZimbabwe okhethwe ngabantu. Sifuna kube lokhetho olutsha oluzahanjiswa kuhle ukwenzela ukuthi abantu bakhethe ngokuthanda kwabo, hathi ngokuforswa kumbe ngokuthi khona umuntu azifake yena athi ngivotele bona bangamvotelanga.
Lo ke bekungumnumzana Phanyika Karimanzira ongomunye wabaqoqe uhlelo lokuya kusa isicelo sokukhonona ngokungaqhutshwanga kuhle kokhetho eZimbabwe. Imizamo yokuthola imibono kahulumende weZimbabwe ngalolu daba ibe liphutha, njengoba abesigodlo someli weZimbabwe bebenga Dobhi ucingo kodwa isiphathamandla seZANU-PF eBhilithane umnumzana Mavaza uthi yena kayisizo zizalwane zeZimbabwe ezihambise lolu gwalo lwesicelo kodwa ngabantu nje abasebenza labangathakazeleli umbuso ukhona eZimbabwe owakhethwa nguZulu. Ingcitshi kwezombusazwe zithi inyathelo lokubotshwa kwabameli be-CCC namakhansili yindlela yokuzondisa abebandla eliphikisayo ukuze bahlamukele uhulumende bagangadwe ngamandla bahle baqedwe ibandla elibusayo. Lokhu kuza ngesikhathi abamalunga e-CCC abagoqela umeli weTshabalala edalela ePhalamende uMnumzana Gifts Ostalo Siziba lomsekeli kaMeya wedolobho leHarare uNkosikazi Khuzai Katsombe bebotshiwe kuyonale iviki. Kuza njalo lapho umeli weSouthern uNkosazana Maureen Kalemaunga laye ebotshiwe wakhululwa esetheswa icala lokubulala umuntu. Ingcitshi zicubungula ezombusazwe zithi lawa ngamanga njalo ngamaqhinga kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba behlasele ibandla le-CCC.
Ya siyabona ke ukuthi iZANU PF party ibhizi ukubopha ama MPs e-CCC. I-agenda yeZANU PF ngeke sina ukudiliza i-CCC ibamba ama MPs ibafaka ejele ngoba yona iZANU PF ifuna ukubusa yodwa oro ifuna ama MPs amaningi abe eZANU PF and especially Kobulawayo iZANU PF ayiwinanga noma nomuntu omnye onke ama MPs avotele CCC i opposing part of Zimbabwe so iZANU PF inomsindo nalokho. That's why selibona iZANU PF ibamba bo Ostalos then ibavalela ejele ngoba ifuna ukuthi yona ibe nesikhundla Kobulawayo. So izazama namandla ukuthi ithathe ama MPs okwaBulawayo e-CCC ukuthi iwafake ejele. Mayibafaka ejele ama MPs lawo izathatha ithuba or ichance yokuthi yona ikwazi ukukontesta ithathe isikhundla Kobulawayo. And akusiyethusi lokho ngoba yiyo ndlela yokubusa kuka Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa wadiliza iZAP. Umnangagwa wadiliza iparty ika Edgar Tekere. Umnangagwa wadiliza iMDC ika Morgan Tsvangirai. So umnangagwa umsebenzi wakhe ngoku destroy ama opposing party in Zimbabwe. Akafuna ukubona any opposition izoba iparticipator or izoba inamandla or izoba ikankasa. Inde umnangagwa iagenda yakhe ngekushiya iZANU PF iyodwa apha eZimbabwe kungwela in opposition.
Lokhu kuphinde kwagcizelelwa ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC yena othi kusobala ukubana umongameli Mnangagwa ufuna ukubhidliza i-CCC.
Yebo, kuliqiniso siyayibona imizamo kababa uMnangagwa umnumzana uMnangagwa yokuzama ukuwethusela lokusayelensa abantu bethu kakhulu amalunga ePhalamende leKhansili uzama ngemizamo yonke sibili ukuthi abahlukulu zabethusele bengakwanisi ukuyakhuluma into kumele bazikhulume emakhansilini lePhalamende ikakhulu iPhalamende lapho Mr. Mnangagwa azama uku-amenda isinqumo somthetho esingathi ngesithiwa yi-constitution ukuze abe lokhu ebusa okungaphandle kwe-two terms azijiwa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela namhlanje kuwe mbula,
lamlela ndwandwe,
Izifuyo esiqintini seGwanda South eMathebeleland South zibikwa sezikhotha inhlabathi kungenxa yokutshabalala kwamadlelo kanye lokoma kwamanzi emadamini alindawo. Osekuchiye iningi labafuyi lidlela evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
izakhamizi zaseGohole zithi isimo siqhubeka sisiba sibi kakhulu emangweni wabo okufakazwe ngumnumzana Victor Spanda kuwadi 17 eGwanda South odibalakho kufelwa izifuyo eziningi ikakhulu inkomo.
Isimo sibi kakhulu ngoba lugwadula okulamanzi ukudla sokuphelile vele zikhutha inhlabathi. Ngikhuluma nginje kwezinye indawo eziqalile ukuwa kakhulu eGwanda South okuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi njengoba kunguSeptember khuluma kunje lapho kuyafika khona uDisemba hhayi isimo asikho sihle eqinisweni. Isomiso lugwadula ekomile komo nje sokungamathambo hhayi akusela lutho uyazibonela nje kuphela ukuthi ngumonakalo wodwa lonyaka sophelelwa izifuyo.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngesinye nzalo yesakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo.
Ziyalama nothi inkomo kuphela lembuzi hhayi vele into yonke akusamanga kuqonda la kusela kudla akusela tyana kusenani vele inkomo sezicakile ezinye ziyawa lembuzi wabona okuhlungu kakhulu embuzini lapha imbuzi ziyaphunza ziyaphunza akula kudla abantu abafana labo kulinda inkomo bahamba lazo emapulazini emapulazini kungcono sile but nxa ukela mfana vele zitshona zibhoda khona vele akudla ingazali ukuthanyeliwe egangela zitshona zibhoda nemasimini sezaqeda utshani vele ihanki yakhona kayikho right.
Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe uthi bekuza kuba ngcono ngabe idamu lethuli manyanga eselakhiwa laphela ngoba inkomo sezinatha amanzi alo daka. Idamu leli lama kwakhiwa ngenxa yokusilela kwemali nanxa nje uhulumende wayethembise ukuthi kusephela umnyaka liyabe seliphelile.
Nxa zilamba kodwa amanzi ahlanzekile yakhona uzathola ukuthi le mikhuhlane eminye ehlasela izifuyo izaba mlutshwane kodwa ngenxa yokuthi kathesi ziyalamba ziye futhi zinatha amanzi alengceke kuyenza lazo vele zingaqini zicukube zingelwe yimikhuhlani uthole zicakile zingahlambuluki nje izifuyo. So idamu lemanyange abantu bebelikhangelele ngamehlo abomvu ukuthi hhayi liza kwakhiwa lincede kusona leso sigaba lamhlanje hhayi kuthule nje.
Umnumzana Colin Gwenga oyemarinorho ematobo uthe zabo inkomo zisaqinile ngoba benamaqhinga okuhlenga izifuyo ngesikhathi sendlala.
Azisavukeli amahlanga masiqeda ukuvuna sivula amagedi ukuthi inkomo zisifuyo zinhlingene zidle sesivala. Ngikhuluma nje abantu bavalile amasimu abo bagcine ukudla kwezifuyo zabo ukuthi mazizaziqhuba kuze kufikeni esikhathini sokuthi izulu line.
Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi ezifuyo izakhamizi ematshetsheni eGwanda North sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha kuthi ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Nkala.
Abantu sebehamba imango emide kwamanye ama-villages besiya lapho kuyabe kula manzi khona either emadamu kumbe ezikotsho ezibamba amanzi ngoba indawo ithi nashitshiyananzelela yindawo ewome kakhulu ukuthi ayizikotsho zakhona ziyatsha azifana nakwezindlu.
Umnumzana Atishke Mutshemwa ingcwethi yezifuyo kugatsha lukahulumende ole-agritech uthi lanxa kungakabi le nkomo eseziqalile ukucuba isimo sibi kakhulu ezicinini zeGwanda insiza Bedbridge Madobo lengxenye yemangwe ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi uZulu adingele izifuyo ukudla. Inkulungwane zenkomo zibulewe yindlala eminyakeni edlulileyo kulesi sabelo kulandela ungami ukuhle kwezulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemanami eGwanda South ngingu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafo wembula
Gukama,
lamlela.
Kwa manje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazane kuhlelo esiluphiwa nguSandekile Mhlanga. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala ngohlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho abekhokhelwa yinkosi yamaNdebele ngeviki edluleyo. Kunanzwa ilanga lokuhlonipha inkosi umzelikazi.
Amantombazana lawana ngamankazana angakathintwa ngitsho angakangeni kwezemacansini lamajaha engamankazana afundisiweyo imithetho yokuziphatha nokuzigcina njengoba uyazi kule nto eziningi abantwana abangamankazana kumele bafundiswe. Amankazana layinjongo yawo umthetho wawo xa kube mgido enjeana njeba kwakube mgido wona lwana kuthiwa ngumgubho yibo abake bekhokhela amabutho amabutho ayabekhokhela inkosi lapho inkosi ekhetha khona nxa ingakathathi yakhetha akia kwa stinko sivedia kete na noma nini la nini esi nini saji so ama ntombazana la wana ama mankazana adi ndelo kufuleka ama mankazana ama mankazana nka ntombi ndo ama mazadega njeli ema kansi seba njeli ama kansi madi mazama mutu bayo wapunga ama kore betube de nkosi baitebe de jaja nkosi isi umoja wakona yivita abandu analaba bako kredi mafundiso uwe kata uwe chiva wazega ndela ene ndeni ya atake ntombi ndo ekonjile ena ndelanga ezinteni zonke beze ezimasinegini.
Hiyo injongo lapha ukuthi beziphathe njengoba isiko lokuthi inkosi ikhethe lingasalandelwa lingakukhuthaza lokho
ukuthi thina singatholi sibili izizwe lethu ngendlela iqondile ngoba yimkhubo wakhona kodwa ke hayi singeza kukhuthaza singakukhuthaza ngoba umntwana thina mina ngokwami ngikholela ukuthi intombi kumele iphikele lapha yaphela.
Siyabona ukuthi kulezi insuku abanye abantwana abafikelekanga abanye badlwengulo kukhona okunye elikukhangeleleyo nxa likhetha intombi.
Asikhangele into eziningi kakhulu emntwaneni lo oyintombi zibe njengalaba abadlengulayo babimeke ngaphakathi kwabo uyazi ukudlwengula into ebuhlungu asize sabafaka kube zezinto ngoba siyabe sesibakhubaza nxa sesikhuluma sesibalimaza futhi lapho nxa sesikhuluma ngokuthi sikhangelele intombi nto kuthe nto le ukuthi ayi-virginity test okwakuthi abahlole thina lapha ezimbabwe abethu laba asikabahlole ngoba sizayimvumo le uyabota kwabi umntwana oyintombi to
lwaqala njani lolu hlelo njalo liyathola yini zonke imfanelo zokuthi luqhubeke ngokufaneleyo.
Siyafisa ukuqhashwa ngaleli ehlelo ngoba bayarehearsa every weekend xa sivalile bayarehearsa ngamaholiday sisinto kokuthi siyatshonilana lonke bekuyini khona phani sese sitshela ukuthi siyabaphikelana siyabapha siyakhalela kakhulu futhi imvululo yabo intoyabo ekansel sifuneka ubuhlabi bungqonqe kufuneka ubatasadabo abazathitha ngazo kufuneka imifisi yabo wonke lokhu kuyadula ufuna ukubana sithole imali bese sithuma ngecebo lokuthi ubuhlabi asibuthole ukuthi ezimbabwe sisha abangaphandle bathumezele ilakhulu abasigule e-South Africa bukhona lapha sesiqabisa ukuthi sidinga imali yokuthi satrene ilabomama abatrenayo babafundise ukwenza ubuhlabi babo bazithumele imichele yabo ngoba ke lama athayaz njaka ababili mathathu ukuthi namhla sigqoka lokhu namhla sigqoka lokhu yobe kuwona ikenseli akagqoki i-black and white bethi ngamawaka begqoki i-black and white iye abantombazana abuyela wegoli ihlanganiso ezithize khona nabi babuyila amankontombazane besizayo abanye ngabantwana bayithi abakhona ngabi abazalwe begoli begqoke baba bahlobunye umathi akungqongqo kwabo bonke uhlali bebahle bebukuhle kakhulu besikhangela nje sinyabathi.
Kodwa lapha ezimbabwe bebengavunyelwa ukuthi behambe bengavunulanga phezulu
yebo bekodwa sizabekhangelisisa ukuthi silenze njani ngoba kwenzakala bona bebekuhlali ngabethi ungani bebeyithembate kuwaeaangazahlupha ukuthi angaphandle noma ngagqokanga lutho phezulu
abafuna ukuphathisa ukuthi libe le mpahla ezeneleyo zokusebenzisa le mali bengalithola ngaphi?
Sikhona lapha evukindlela osenethi ihlanganise thina izintandane nabantwana abakenhlupho ezijiyeneyo empopho kuwat 9 ivukindlela iphansi kwegampu primary school ngekhongo kwi-WT ngwenya road inamba yami inombolo yami ngu-0772984376 bengangithinta khona lapho bayangithola imindlela yecingo ngu-0772984376
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala olo hlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma ke enkundleni uSithandekile kudedela kuChris Gande yena osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko.
Ungathini wena ngamafitshane ngecabinet?
khabinethi le esibekiwe ubona ngani khabinethi ezenelisa na ukususa ilizwe ebunzimeni
hayi ikhabinethi ikhethiwe sibili kodwa ke nje umuntu nxa ekatengela advisor asingazi ukuthi ama vice presidents la omabili bona bakubone njani ukuthi behambe lento enjengayona le ku public ngabaqale bakukhangela bangasenza lapha mboni ngazani ikhabinethi le ekhethiwe le uzaphinde eyirishaf sekuselakala ukuthi kati yona ivele ikhangele ngaphi yangaphi engabe fake abantu abasha laphana kodwa sikababoni phela ukuthi khona bona bakhephebhule okungakanani okuqakathekileyo kasilobizo but okuqakathekileyo its capabilities ekukhokheleni la njalo nxa unanzelela kakhulu very monitoring closely not even one laphana abaziyo ngema-aims and objectives of armed struggle lapha nxa kufakwa icabinet kayifakwa icabinet sikhangele ukuthi kuyini okwasisu saya ezindlini saya empini yikho okuqakathekileyo so that even nxa kusasa kusiba le-opposition i-opposition leyo ihambe endleleni yona leyo esiyabe siyikhangele akulalutho so khonokhana kumele kunanzelelwe kakhulu asazi ke sizayicela sivuthiwe ekani sibone ukubotshwa kwazinkomo lezi ukuthi zidose okungakanani zizayiqeda isimo yini yikho okuqakathekileyo ngibona ngazani ngaleyo ndlela singakuphatha ngaleyo ndlela kuza sihambela kuhle
manje ngokubona kwakho ubona ngani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni wemandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale ungathini unalo
hayi akuboneni kwami mina ngibona ngikhatshana ngoba laba bahluzile bakubonelela ukuthi khona lokhu kwabakwenzileyo kuqondile angilampikiso kukho kansoli but for the country to prosper bekudingakala lapho ukuthi khona ngawuthethe ku-opposition we've got abantu abafriye enjengoba uwelsman nxuba otenta yobithi even to recall upriscilla labantu bebuye bengene kucabinet bakhona bakhona sibili ukuzanu p f khona laphana labo ngabakhethiwe but ungasikhangela ukuhonona kwabantu bemathebeleleni kuregion le kubafithe nta kambe kobulawayo khona lapha behlulekile nje ukukhetha njeuba lo yedwa ngemva kokwasebenza kongako okwenziwa ngumthuli ncube ababonanga abantu mehluko so bengakhali halokho ngitsho sibili bengakhali kuphela nje i-depth yabantu abayibo bemathebeleleni abangeni le laphana if you look at ubulawayo kulo yena umthuli ncube and no one else woko omangaliso labana bemathsawu but should have brought back lokhu zenu lokhu u-obet mpofu ngababalethile lapha kuba lesithunzi eParliament lanxa kulama debate abesenziwa kulabo bonke laba abanye abantu laba embabonayo la it is about service delivery and to protect the aims and objectives of the armed struggle akukhulunywe kakhulu ngakhona lokho eParliament singaphuma emgogodleni wona lo ngoba kucina vele sokungesela into okuthiwa yi-liberation movement lona ilizwe sivele silikhangelisa ngaphi liya ngaphi ngibona ngazani ngawuxubanisile laphana upresident umkhokheli welizwe ngawuxubanisile wathatha ku-opposition wabeka khona laphana wazithulela nje wazihambela nje sezabona labo ukuthi labo badeliva njani kuyapho kungasikho ukwakha i-government of national unity but kuyapho kuwakha isizwe sifuna intuthuko i-cabinet ibe lohlonzi yikho sebe sikudinga lokho so kathiwa singakhangela khona ngale ku-education lokuthiwa nguthilo hayi ukuthi kanye imazi lwana ngeza ke ngikhulume kakhulu ngaye angimazi lo okhona lo primary and secondary ku-education but above all iZimbabwe labantu abasebenzayo njalo abakhaliphileyo bafundile sesikhangela ke-delivery eza kwenziwa ibona laba njenge-service delivery kodwa ngakuhlanganisiwe nje ukubona kwami nje senzela lakho kube nokuthula njengoba belokho be-dispute ethi ama-election atshontshwa yelokho lalokho this and that kodwa bekhona bese-parliament bafakwe labo kuma-cabinet khona lapha sibose sikhambeni sesebenza sithole okungasisiza ngiyabonga
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko emsixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lila
abasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7 ye-Voice of America kwezemidlalo umqeqeshi we-Highlanders uBaltimore Brito uthi useselalo ithemba lokuba iqembu lakhe liza kuyela phezu kwengalane yemhlomelo yeCastle Lager Premier Soccer League lapho elikhitshwe khona ngemva kokunqotshwa emidlalweni yembalwa edluleyo kubika uJoseph Ntshantshe
Ikamble elendaze inqotsho yemidlalo lemithathu elidlale kumaviki amathathu adluleyo okudale ukuba liphucwe indawo yokuqala engalanini yemiklomelo ngemva kwesikhathi eside kuyilo ebelilokhu elikhokhela. Loba kunjalo umqeqeshi walo uBaltimore Brito uthiwile themba lokuba lesi simo sizaguquka kusasa lapho abazemukela khona iqembu leyada emagumeni kobulawayo.
Inqotshwe umdlalo emithathu ilandelana njalo ngabanjalo kusuka kuyethusa abantu lanxa iqembu linqotshwe kaningi, kodwa lokhu kwesenzakala imidlalo ingalandelani. Siyabathemba kodwa abafana bethu ukuba bazalungisisa njalo sikhangelele ukuba bazibophe ziqine kusukela ngesonto kusiya phambili.
Iqembu le-Islanders lemiklomelo ngamashumi amane lowodwa 41 phambilini kokunqotshwa kumidlalo edlule. Iqembu le-Islanders like lakhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane. Umgadlo leli qembu elisha amafarasi uthi kuvele kuyatholakala na ungadlali kuhle ebholeni, kodwa bona njengabadlali kabasenze balahle imbeleko ngokufelwa.
Izere zama players angesikwa sikipa rale 3 manas win jones wakatezile ubulilisi fari sungi chiti manzelisa lesinja sinasale nisite kuza uwe
imidlalo edlalwe namhla esigabeni seCasalaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs linqobele Dynamos nge-2-1 ngaseBarber Fields. I-Cranbourne Bullets inqotshwe nge-1 kanyayi iwange ngaseNyamunga. I-Herentals inqobe iBlack Rhinos nge-2 kanyanga ngaseMandava. Ingezi Platinum ibhaxabule iGreen Fuel nge-3 kanyanga ngaseBaobab. Ukuthi iManyika Diamonds itshaye iZPC Kariba nge-2 kanyanga ngaseKipo. Emidlalweni yakusasa ngensonto iqembu leCapes United lizadibana leChicken Inn ngaseBata. Iqembu leTriangle lizamukela ele Platinum ngasekipo, kuthi iqembu leSimbabora lizanqikelana leLesheshamu ngaseBaobab. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe eleManzamnyama Sounds. Lo mculi udabuka eTsholotsho kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu-ke ixoxa lentungameli Nkomo.
Kubalandeli nakubafowethu nakubangane nakuyihlobo nakubathandi abazomculo nje jikelele umhlaba wonkana nje ukhona ongaka Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Mozambique naphesheya. Mphakamisa isitudio sakithi Studio 7 studio okuyisona esisivezayo, ngibonga kiso kakhulu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala kimi, bengithanda ukuthengisa mina amathupha ezandleni zami. Inamba zami +27 766 977 326. Ngaphinda +27 766 977 326. +27 84 83 91 333. +27 84 83 91 333. Mtholakala eSouth Africa.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Isicelo enginaso ngingumazolo ngiculela imanzi amnyama loxhaso oluvela kubo. Asiphakamiseni umculo wakithi, siphakamiseni olwethu nyawo.
Kukubela
Nyelete mbali ukolisile umculo ka Christopher Ncube eleqembu lakhe lemanzamnyama sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo ngu Praxedes Jeremiah.